manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu, zvita 6, 2024. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko vanoshaya. Sangano rinobatsira neropa kune veruzhinji vanenge vachida kuwedzerwa ropa reNational Blood Services Zimbabwe rinoparura chirongwa chekukurudzira veruzhinji kuti vape ropa. Mutambi wenhabvu akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vose mwaka uno kana kuti soccer star of the year anodomwa nhasi manheru kumabiko ari kuitwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbowe mutevedzeri wemutungamiri wenyika wapelekezela mpoko vashaya. Mashoko aziviswa nebepanhau reChronicle haana kunga azivisa kuti vampoko vashaya mushure mekunge varwara nechirwere chipi. Vampoko vakaberekwa muswa 11 chikumi 1940 kuGwizane mudunhu reBubi kumateveleland north. Vakadzidza muzvikoro zvakasiyana siyana vakazobuda munyika vachienda kunodzidzira zvekurwa hondo yerusununguko kunyika yeSoviet Union muna 1964 vari kubato reZapu. Mushure mekupera kwehondo vampoko vakazoshandawo mumapazi akasiyana siyana ehurumende vakashandawo zvakare semumiriri weZimbabwe kuBotswana neRussia. Muna 2014 vaive mutungamiri wenyika panguva iyo vamuchakabvu Robert Mugabe vakadoma vampoko pamwe chete navaEmerson Mnangagwa kuti vave vatevedzeri vavo vachivewo zvakare gurukota rezvekupodzwa kwemaronda kana kuti National Healing Peace and Reconciliation. Vampoko vasiya mudzimai wavo amai Luarinda vana vechizvarwa chenyika yeMozambique vana vatatu pamwe chete nevazukuru vatatu. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hausati hwaziviswa. Mukusiya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Tinoziva kuti kushaya kwemunhu nyangwe manga musingabvumirani henyu maitiro ake nemafungiro enyu chinhu chisingafariri ende chinopisa tsitsi. Semunhuwo akambobatabatawo muhonge rechinunguko akasevenza nenyanzvi nemagamba. Aiwa tinoda kunyaradza mhuri yavamboko asi tozviziva here kuti muzano pfu munorusarura hamene kuti avachaita here hiro. Uyezve hatina kubvumirana nemashandiro avanga vachiita nehurumende iriko iko zvino asi tinenge tichena hedu nemhuri yacho.
Asi tichitarisawo kubva pavapinda muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekusvika upenyu hwavo hwavari kusvika vashaya, mungati pane mutsauko here kana kuti musiyano ungaita kuti mufunge kuti hurumende iripo inogona kunge isiva batani kunze kworuoko?
Chete chiripo kuti kana vatongosevenza navaMugabe vozosevenza navaMnangagwa unenge wakungonziwo waziya moto wembavha. Asi handioni kuti pane dambudziko ravangaita vaMnangagwa kunge vachiita vampoko gamba renyika nekutika pane chibvumirano chekuti kubva kuda kuti Zapu kuda kuti Zanu kana vangopinda mubasa rekusunungura nyika haitatsvagi tiziye kuti vakambosana navaMugabe here kana kuti navaMnangagwa G40 here kana kuti chii. Asi tingofungawo kuti ngavakangoshandisawo mastandard agara achingoshandiswawo ekupawo gamba kune magamba.
Ndechipi chikuru chamungati vampoko vanosara vachirangarirwa nacho nevana veZimbabwe?
Apo ndopanotindipiwe nekuti sezvandandotaurawo kuti matakadzika kare haanyaradzimwa nahawo vanenge zvingerangira hose munhu akambotsauka maitiro avo munyaya dzeuori havana kunyatsotsiga uyezve kungosevenzawo nehurumende yavamugabe neyamunangagwa zvinobvisa mumvuri hugamba.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano rekomaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7. Sangano rinobatsira neropa kune veruzhinji vanenge vachida kuwedzerwa ropa reNational Blood Services Zimbabwe nhasi raparura chirongwa chekukurudzira veruzhinji munyika kuti vape ropa apo nyika yatarisana nezoro rekisimusi negoredzva. Sangano iri rinoti ropa riri mudura maropa rezvino rinongokwana kushanda kwemazuva mashanu chete. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pavaparura chirongwa ichi nhasi muHarare, mukuru weNBSZ amai Lucy Marowa vati kutaura kuno ropa ravainaro ishoma zvakanyanya zvekuti panogona kuipisisa kana vanoda ropa iri vakawanda.
Iko zvino tine ropa reblood group A, blood group B, blood group AB rinokwana vhiki zvichienda mberi, asi reblood group O rishoma zvakanyanyisa zvekuti rinogona kusakwana zuva rimwe chete.
NBSZ inoti inokurudzira vanhu vari pakati pemakore 10 nematanhatu kusvika pamakore 65 nemashanu vachirema makirogiramu anotangira pamakumi mashanu uye vari vanhu vane utano hwakanaka kuti vape ropa pachena. Vanhu zvikamu makumi mashanu kubva muzana vanonzi vane ropa remhando yegroup O muZimbabwe, uye NBSZ inonzi nenyanzvi dzeutano inoda ropa remhando iyi rinosvika 2737.88 units pamwedzi wega wega. Wechidiki ava nemakore 11 achipa ropa muzvare Michelle Sophie Mutandwa vanoti kunyange kupa ropa kwavanoita kuchibatsira vamwe vanhu ivo kunovabatsirawo kuramba vakazvichengetedza.
Isusu sevechidiki tingati zvakatibatsirawo kuzvichengetedza because unenge uchiziva kuti ropa rako rinenge richitestwa after every 3 or 4 months, saka zvakatichengetedzawo kusvika pari zvino.
Mumwe wechidiki ari muchirongwa cheNational Blood Service Zimbabwe chinokurudzira vechidiki kuti vape ropa chepledge 25 Alan Ndava anoti vechidiki vane basa guru rekubatsira avo vanodawo ropa muzvipatara.
Saka it is better kuti ndibatsire nemubatsiriro wandinokwanisa oga unova kudonata ropa because I might not be stable financially but what I can is donate blood.
Asi kuwana ropa muzvipatara zvehurumende izvo zvinopiwa ropa iri neNBSZ pachena kunonzi nevamwe kunonetsa zvikuru, asi kuzvipatara zvinoshanda zvakazvimirira rinowanikwa nemutengo wepamusoro unogona kusakwaniswa nevazhinji. Mumwe mudzimai akambotenga ropa ari muchipatara chakazvimirira amai Maidei Makombe vanopupura kuti ropa rinowanikwa neshoroma chete.
Chinonetsa inyaya yekuti vanhu vazhinji havasi kukwanisa kuritenga, riri kudhura. Saka tatarisa zvimwe zvinodiwa kuchipatara kubhadhara nemamwe matete unenge uchizoiwana kwemari iyoyo, saka hazvisi nyore.
Muzvipatara zvinoshanda zvakazvimirira ropa rinonzi rinogona kutengwa nemari inosvika madhora ekuamerica 100 and 50 US dollars per pint imwe chete, kuchitiwa kuzvipatara zvehurumende rinogona kutengwa nemari inosvika madhora 100 emari ekuamerica 100 US dollars per pint imwe chete. Vanoongorora nyaya dzeutano uye vari mukuru webepa nhau repadande mutande rinonyora pamusoro pezveutano vanoti zvichida dai vanopa ropa vaizowaniswawo muripo unobatika zvaizoita kuti vakawanda vanzwe manyukunyuku ekunopawo ropa iri.
Dai tatarisa dzimwe nzira dzatinokwanisa nadzo kukurudzira vanhu vanopa ropa vauye mberi kuzopa ropa, anonzi maincentives, inogona nge siri mari but ngazvive zvimwe, inogona kuvapa mafuel coupon nguva inatire kisimusi munogona kuvapa kana mahamba chaiwo.
Mugore ra1997 sangano reWorld Health Organization rakatemera kuti hakuna munhu anofanira kupiwa muripo nekuda kwekupa kwaanenge aita ropa, asi kuti anofanira kungopawo pachena. Amai Marowa vadzokazve vachikurudzirawo veruzhinji kuti vaedze nepavanogona kuzvichengetedza panguva yezororo iyi kuitira kuti vasapindana netsaona dzingaita kuti vagoda ropa.
Vanhu ngavakwanisewo kusvika kunzvimbo dzedu dzeNational Blood Service Zimbabwe dziri muHarare, Mutare, Masvingo, Gweru neBulawayo vapewo ropa. Tine chirongwa chedu chekuti vanoda kupa ropa vasvike munzvimbo dzandataura idzi kubva izvino kusvika pakati pandira.
Zimbabwe Republic Police inoti tsaona dzemumigwagwa dzinowanda panguva yezororo rekisimusi neregore idzva, izvo zvinonzi neNBSZ zvinozoitawo kuti vanoda ropa muzvipatara vawande. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, Ndidi Tobias Mudzingwa.
Vamwe vagari vekwa Mutare vari kuita mushandira pamwe kurima nekutengesa hova. Izvo vanoti zviri kuvabatsira munguva ino apo mabasa ari kunetsa kuwana. Mushandira pamwe weEastern Mushroom Cooperative une vanhurume nevanhukadzi vari kurima hova senzira yekuwana nayo raramo yakanaka. Mutoro wedu wenhau Sydney Saize anotipa nyaya iyi.
Nengo dzemushandira pamwe uyu zhinji dzacho dzinogara mumusha wechikanga muguta remutare mudunhu reManicaland. Mumwe vamwe vari kurima hova pasi peEastern Mushroom Cooperative amai Emilia Stole vanoti kana nguva yakanaka vanowana mari inosvika churu chemadhora ekuAmerica kana kudarika.
Vari kutora 10 panits a week. Kwozoitazve kutina perseverance kupenha nonga anouya achitokolekta anotorara atotitaurira kuti arida mapanits akawanda sei. But kumashure uku aitoda zvekuti aitoda 50 panits a day.
Maestole vanoti ivo nevamwe vavo vakatanga chirongwa ichi gore rino muna kukadzi mushure nokunge vaona kuti upenyu hunoda kurongerwa. Vanoti vakawana dzidziso yekuita basa iri kubva kusangano reGender Links richitsigirwa nesangano reEuropean Union. Mutevedzeri wasachigaro wepaEastern Mushroom Cooperative vaIsaac Negomo vanoti kubva pavakatanga kurima hova vari kuona pundutso huru mune zvakawanda zvavanoita zvinosanganisira kuwana mari yekuendesa vana kuzvikoro uye imwe yekubatsirikana nayo pamba.
In February this year. Tobva taita zvakanaka February, March, tiri takatenga about 3 makisi. 3 makisi. Akatitira zvakanaka. Iwaya ne humidity weather kunaya. Akatitira zvakanaka.
Imwe nhengo yemushandira pamwe uyu amai Auxilia Gonese. Mumwe vamwe vemushandira pamwe wekurima hova mumusha unogara veruzhinji muchikanga. Amai Gonese vanoti kubva pavakatanga kurima hova ndaramo yavo yashanduka mune zvakawanda.
Program upenyu washanduka because we have got a lot of knowledge. Munhu akuita basa achiziva kuti ndizodai 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 kawerezi mumasure munhu aingoti akaunzwa project anongoiita without knowledge. Saka izvozvi zviri kubhenefita ruzivo, tiri kubhenefita kuinterakta, tiri kubhenefita kuva netotichini nekwokutengesera kwakanyanya kwakawanda pangu takutotarisira kuti tinogona kuexpota hwa hwedu, tinogona kuva nevanotiwo tinofanira futi kukubatsirai kuempower nekuramba.
Munyori weEastern Mushroom Cooperative amai Eliza Mugari vanoti mamwe matambudziko avanosangana nawo ndeyekurasikirwa nechirimwa chavo nekuda kwekudupuka kwepanopinda mhepo pachivakwa chavo, izvo zvinopa kuti hova hwavo huore.
Like muri kuita kunge mune aeration shoma zvekuti I think pakagadziriswa ipapapo pekuti muite aeration pakavhurwa kuti paite ceiling tokwanisa futi kuti muvhurwe maybe kana maair vents wekuti mhepo ikwanise kutenderera yakawanda kuitira kuti hova nekuti zvinei zvinoda kubhalansisa kuti by end of day it should be humidity plus temperature yakakwana nezvese kuita kuti hova wedu tikwanise kukohwa hova unowa kune utano zvakakwana.
EAstern Mushroom Cooperative inozvishambadzawo padandemutande rayo reFacebook ichiti hova hwemhando yeoyster mushroom uhwu inonyanya kurima hunotengeserwa pachikanga uye inotakurawo hova uhwu ichinotengesera munzvimbo dzakasiyana-siyana nedzakakomberedza guta reMutare. Hova uhwu hunotengeswa kutangira pa200 grams nedhora rimwe chete rekuAmerica zvichikwira zvichienderana neuremu hwacho. Nyanzvi dzezveutano dzinoti kudya mhando yeoyster mushroom kwakanakira utano hwemwoyo, utano hwechiropa uye kuderedza ukasha hwechirwere cheshuga, high blood pressure nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Sydney Size.
Vateereri, hechinoi chiziviso chakakosha. Tabe kukwanisa kukupa ye na uzedu pa VOA Show na WhatsApp channel yedu. Uye nepa Facebook mazua ose. Kana mchina kubatana nesu padande mtandere WhatsApp. Vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi update. Muchaka pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kune wanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu, patinokupa ye link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govanai nevamwe naudze Studio 7, dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kuratidzira muSouth Korea vabatidza makenduru muSeoul kutagurire nyika iyi nhasi apo bepa naure Dong Ari rati kuvhota muparamende kwekuti mutungamiri wenyika vaYoon Suk Yeol voramba here vari pachigaro kana kuti kwete kwave kutarisirwa kuitwa nenguva dza 5 mangwana manheru. Zaimbo wemutungamiri wenyika yeGhana vaJohn Mahama nemumwe wevari kukwikwidzana nevari kumirira bato riri kutonga vaMahamadu Bamuya musarudzo dzichaitwa munyika iyi iri kumavirira kweAfrica musi wa7 zviita. Mashoma anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Pane ripi zvaro zuva gore rapera, madzimai nevanasikana 140 vakaurayiwa nemudiwa wavo kana neveukama hwepedyo sezvakataurwa neUnited Nations. Izvi zvinoreva kuti mukati memaminitsi 10 oga oga pane munhukadzi akaurayiwa kune imwe nzvimbo mupasi rose. MuEurope zvikamu 56 nezvina kubva muzana zvevanhu vakashungurudzwa vakafa zvakafira mumaoko evadiwa wavo, zvikamu 50 nezvisere kubva muzana zvakafira munyika dzekumatunhu eAmerica. Nekune rimwe divi, vanhukadzi muAfrica neAsia vaigona kuurayiwa nehweukama pane vadiwa vavo. Senzira yekuburitsa nayo pachena dambudziko iri, mazuva 16 ari pakati pezuva rekucherechedza kupedzwa kwekushungurudzwa kwevanhukadzi kunove musi wa25 mbudzi nezuva rekuremekedza kodzero dzevanhu rinocherechedzwa musi wazvita 10, akaiswa parutivi kudzidzisa veruzhinji uye kupa chenjedzo neshanduko pasi rose nezvekuipa kwemhirizhonga yakanangana nevanhukadzi. VaChris Lu, vanove mumiriri weAmerica kuUnited Nations Management and Reform, vakati mirizhonga yakanangana nevanhukadzi raramba riri dambudziko paine munhukadzi mumwe chete muvanhukadzi vatatu pasi rose ari kusangana nekushungurudzwa nezvepabonde nemudiwa wake kana neasiri mudiwa wake muupenyu hwake. Ambassador Lu vakasimbisa kuti kudzivirira nekutirimuka kundudzi dzose dzine chekuita nekushungurudzwa kwevanhukadzi ndivo musimboti wekuzvipira kweAmerica mukusimudzira utongo hwejekerere, kusimudzira kodzero dzevanhu nekuendesa mberi kuenzaniswa kwemikana. Zvisinei, kunyange hazvo paine makore akawanda ekuzama kugadzirisa matambudziko aya, kushungurudzwa kwevanhukadzi nevanasikana pasi rose kuri kuramba kuchikwira neuwandu hunotyisa. Vakadaro mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield, vakati kubva kuAfghanistan kusvika kuSudan, kuHaiti kuenda kuDemocratic Republic of Congo, kusavirirana nematambudziko mupasi rose zvinoramba zvichiwedzera kusaenzana kwemikana kwagara kuripo uko kunowedzera njodzi yemhirizhonga yemudzimba. Vakati kuti pagadziriswe nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi uko kunokanganisa magariro evanhu, dzihurumende dzinofanirwa kutsigira mabasa anodzivirira kushungurudzwa nekuchengetedza vanenge vapona mumhirizhonga. Amai Thomas Greenfield vakati mazwi evakapona akakosha kwazvo mukuedza kwepasi rose kupedza kushungurudzwa kwevanhukadzi pamwe nevanasikana. Vakati panofanirwa kuparadzwa hunhu hunoshoreka hwekushoropodza kufumurwa kwemhirizhonga nekupa mikana yekusimudzira madzimai. Makore makumi matatu adarika vaimbo weseneta va Joe Biden vakanyora mutemo unoshoropodza mhirizhonga kumadzimai weViolence Against Women Act. Mutemo uyu wakachinja nzira inopindurwa nayo neAmerica kunyaya dzemhirizhonga yakanangana nevanhukadzi, sezvo uchicherechedza kuti mhirizhonga kuvanhukadzi kutyora kodzero dzevanhu. Ambassador Lu vakati America inomira nemadzimai ose nevanasikana vari kumba nepasi rose, vachiti nhasi vanomira pamwe chete mukumutsiridza kuzvipira nekuwedzera zvakapetwa kuedza kwavo nekutirimuka kunyaya dzemhirizhonga yakanangana nemadzimai ichiuya nemitoo yose. Aivanga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica panyaya yekucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekukurudzira kupedzwa kwemhirizhonga yakanangana nevanhukadzi pamwe nevanasikana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Fastidio 7 maswere yakanonoka majonga. Iya, tinodzirewo president wedu agadzire nyika muZimbabwe mutazwa nekushungurudzwa kuno South Africa. Tanga osi aenda kutogadzirisa kuMozambique. Vagadze munhu anoda kuMozambique one time zvatopera zviya. Tonokudzokera kumhazo kwedu. Tashatirwa.
Magadimo sepastudio 7 Isaac pa Pretoria po. Ei, mwari achinzwira utsidzo munyika yeduwo. Tadzokera kunyika yeduwo, tanoshanda zvakanakawo. Ndatenda.
Sepa Studio 7 pamusha mukuru apa, aiwa taswera zvakanaka kuno kuRustenburg kupisa chete. Ndokutaura paambasada Patricia Scotland. Patricia Scotland vakatorwa vakaiswa muHeroes, vakaiswa kuNational Stadium, vakaiswa kunzvimbo dzakanaka-naka, kunana Sheraton Hotel kwakanaka. Vochoona izvozvo, vochoona ngati Zimbabwe yakadini, yakanaka. Zimbabwe kati vanhu varimo nga vachida kuziya zveZimbabwe kuti yakamira sei. Ngavabvunza state chenai mutamba sere, vakunongona sokuvaudza zvakanaka kuti Zimbabwe mucommonwealth haisi yakapinda. Chikonzero vana tiri kusungwa tu hatisi kuti kadawa kutaura maonero wedu akanaka kuti apa kadai madai wapa hurumende kozwa wamukira hurumende iripo.
Halo Studio 7 apo, makadi tivhuze mameseji atitumira vakomana takatombotumira imwe nezuro haina kuverengwa. Ndokumbira mutibvunziro kune mukuru kuti kuzvikufamba sei dzimwe nzvimbo vanhu vari kupiwa mapfunde nemhunga dzesadza, asi isu kwatiri kuno njanje kwakuna chiri kumbouya. Zvine nzvimbo here dzekupiwa kana kuti nyika yese?
Hatinzwo maodhida tinosenda awani nguva dzose, tongonzwe vamwe datinosenda tanzi. Munoshamisa sei kwapo Studio 7 apa? Tachikumbira vanoitorwa mavazi ava musawanzovaunza pamhepo avo, nekuda kwekuti zvinhu zvavanotaura zvinotibata-bata. Ivo wai vari kuBritain kwacho kwavanoshora kwavanotukirira, vakatizei kuno kuZimbabwe kuZANU PF yavo ikuno. Ngavadzokezve kuno vagare muno, vanodii kuBritain ikoko? Musawanzovaisa pamhepo nekuti vanotitaurira zvinhu zvinotisvota nekutigumbura.
Zimbabwe pacommonwealth yagara yanga isingakwalifai, ringangova haro dzungu rana mavaza kuti kana vasvikawo pastudio 7 havangashayiwi nyaya sevanhu vagara vaine mabasa avo, havangazoshayiwi chokutaura. Asi semazira taita yanga yagara isingangokwalifai, ende zvive zviri kudiwa kunzi vazviite kuti vapindemo. Vakangozviita chete vanoziva kuti muZimbabwe chaimo chaimo zvekanzi vanoda ZANU PF mirai apa, pasina anombunyikidza kana kurohwa, panogona shaiwa hwana anoenda kundomira so vachiti ZANU PF ndoida. Saka ivo vanotozviziva kuti kutonga kwavo vanotonga zveMbabwe, kutonga zvechisimba, pane usinye hunopfuura hwana pirata.
Tinotenda vateereri nemashoko amunotumira. Munhau dzemitambo, mutambi wenhabva akatamba kukunda vamwe mwaka uno kana kuti Soccer Star of the Year ari kudomwa nhasi Manerano pamabiko ari kuitirwa muHarare. Muridzi wePembe akabatawo mitambo zvakanaka pamwe nemurayiridzi wenhabvu akakunda vamwe, ndevamwe vachatambidzwawo mibayiro yavo pamabiko aya.
What's up, I came 7 to 4 in it. What?
Muchirongwa chedu chema gitaro cha sondorino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira Alvin Chitungo rema gitaro achinzi Black Cuba anorova musambo wehip hop ne dancehall. Ngatinzwe hurukuro yaaita na Ivan Zininga we Studio 7.
Ebony my fries, no pizza or any wing. In dress can I vote, drive through in the door.
Ndiwo kukubata, kushanda newe, kukuhaya, kunzwa, ndiyo zako, wano kuwana kupi?
Wano nilondi bata, ndiyo kwenye kandungu, Black Cuba. Kwa wano nilondi bata, mnungu wana, ya kresi magangu, sisa, kuti Black Cuba, ana BLAQ, stroke, CUBA. Mnungu wana pa IG, mnungu wana pa TikTok, nipa YouTube, SoundCloud, AudioMate, mte.
Mashoko kuwati giri kana munao baba.
Ndinonzwa kufara. Ndinonongo dauti. Varamba wachitikira mafanzi angu. Varamba wachipusha. Uyesu iwasangu ite inimindeka. Wangu ramba wachisimbisa ni wangu chukosumiga chaka wanda. Tisinaki.
Chitipai kamwe chete. Kamunga adi kubudana kwa mdariru.
Ndoda kubudana magambo wapa. Tege mtema. Wapese.
Misoro kutema wana kutema. Uni zaji za kupira, tanga kubima, sasa apana, ari kupinga, aruma zivi, hana kuza, namba kukuza. Tusege mutema, tusege mutema, hey, mzuru kutema, mwana kuchema. Uni zaji za kupira, tanga kubima, sasa apana, ari kupinga, aruma zivi, hana kuza, namba kukuza.
Mshizwa kambo, seke mtema, uyo mazwa urukuru ya ikuwa na Black Cuba na Ivan Zininga we Studio 7. Musakangana wachirongwa chedu che Live Talk na 8pm nasi, apo tiru kukurukura nezwa matambu zikuwa arugusangana newakare mara, apo pasuro sewe chango bagu cherche za zua, rewakare mara, re International Day of Persons with Disability. Sezungwa edu ya pera rgaiti tarise msure na uja kare. Vaimbu we mutewezeru we mutungamiru we nyika, wapeleke zila mpoko, washaya. Sangano rinobatsira neropa reNational Blood Services Zimbabwe ropa rurachirongwa chekukurudzira veruzhinji kuti vape ropa. Tabatashwa kuma kumechiro mga chedu. Anokoni kane mufaro ndini jonga kande miri. Ndini mu Washington DC. Ndi kusia minasta ndikile msanga.